Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina gunyana 5 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vana chiremba vanoti mari yokubatsikana yavari kunzi vapiwe nehurumende haikwani. Sangano reFellowship of Christian Councils in Southern Africa rinoyambira SADC neAfrican Union kuti vangwarire zviri kuitika muSouth Africa. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano rinoona nezvavashandi vezveutano kana kuti Health Services Board, Dr. Paulinos Sikosana, vanoti hurumende yabvuma kuti ipe vanachiremba avo vari kuramwa mabasa mari yokubatsirikana. Dr. Sikosana vatiwo kana hurumende ikawana imwe mari vachawedzera vanachiremba zvekare imwe mari sezvo vakatoendesa chichemo chavo kubazi rezveutano. Kuramwa basa kwavana chiremba kwakatanga nemusi wechipiri vachiti mari yavakawedzerwa nehurumende inova zvikamu makumi matanhatu kubva muzana ishoma zvikuru, asi vakafanobata chigaro chemutungamiriri wesangano revana chiremba reZimbabwe Hospitals Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mari iyi haikwane.
Mari zvechokwadi tikuida nekuti mamiro ekunza hana kumira zvakanaka, hatina chikafu, hatimbona matransport, so mari kuida tikuida asi ishoma. Uyezve haisi mari yekuti imari yekunzi ikauya nhasi takukwanisa kuenda kubasa. We can't say we are capacitated to take that money and continue coming to work nekuti mari iyoyo imari shoma. Saka muchibimbu hatingamwe poison nekuti tine nyota.
Sika hurumende iri kuedzawo nepainogona kuti ikubatsire ichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nekudaro munofanira kuti munzwisisewo nekuipa nguva.
Kunzwisisa chako tinonzwisisa, asi tinoimba kuti hurumende yedu can do better than this. They're trying, yes, but they're not trying hard.
Saka iyo mari yamuri kupiwa iri kunzi cost of living adjustment inosvika mari yakawanda zvakadii?
Roughly between 600 and 700 RTGS, which is equivalent to $50 to $60.
Asi maridzi makanyorerana here pasi nekuti hurumende iri kuti muri kupinda muzvibvumirano asi mozoenda nekuseruko makuramwa mabasa?
Kuwirirana pa pen and paper zvechokwadi, pakawirirana, asi in the same sitting yemeeting yatakaita last week takazvitaura kuti mari iyi kunyange mukatipa we are still incapacitated and we can't continue subsidizing the government anymore. Saka mari iyi kunyange ikauya haisi kutwana.
Imi muri kuda mari?
Semataro atakaita tikukumbira kuti hurumende yedu dai yakwidza muhoro wedu ufambirane ne yatiri kuti pachirungu the prevailing interbank rate, which is what they introduced themselves, because RTGS dollar was at equilibrium with the United States dollar. Now it started losing value.
Pomuri kuda mari?
Tikuda 18,000
ndo inokukwanira
hii? Yes, ndo inofambirana nemari yataihora last year muna October.
Tichitaurawo neve Health Services Board vari kuti ivo hongu muri kuramwa mabasa, asi kune vamwe vanachiremba vakuru vari kuramwa mabasa vanenge vanachiremba vepasipasi vari kutoti maintain.
Ndizvozvo, asi ndikubate muromo hakusi kuramwa basa kwatiri kuita. chido chiripo zvechokwadi chekuti tiende kunoona varwere kuchipatara asi hatichakwanisi kuti tirambe tichienda vari kuramba vachienda ndo vakuru vedu maspecialist ndo vari kuramba vachienda kubasa asi ndo they constitute less than 10% yemachiremba ose so this move yeincapacitation iri kubata vakawanda countrywide kubva kumamisha kusvika muno mudhorobha
Vakafano bata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magumbei vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7 Sangano remakanzuru emakereke echiKristu reFellowship of Christian Councils in Southern Africa kana kuti FOCISA rakurudzira masangano eSADC neAfrican Union kuti ashande nesimba kuti zviri kuitika muSouth Africa zvisarambe zvichiitika vachiti panofanirwa kuve negwara rekugadzirisa zvinhu izvi. Sachegarya weFOCISA Reverend Dr. Kenneth Mutata vaudza Studio 7 kuti sangano ravo raudza SADC neAfrican Union kuti dzibatsire nyika dzine vanhu vazhinji vanobuda madziri dzichienda kunotsvaga mararamiro kune dzimwe nyika. Tabata Dr. Mutata kuti tunze pane resangano ravo panyaya iyi.
Hongu vawande makereke emu Southern Africa yatingati Fellowship of Christian Councils in Southern Africa FOCISA yanyora gwaro ichi kumbira ichidanidzira kuti SADC ne Africa Union kuti iongorore sezvakazarisa nyaya yezenofobia yaitika mazuva ano ichitsvaka nzira yekuti kungawanikwa sei kubatsira kugarisana kwevanhu vemuAfrica uyezve ichiongorora kuti chiri kumbokonzera kuti nyaya yemhirizhonga ine chokuita nevabva kure munyika yeSouth Africa iri kukonzegwa nei zvatiri kuona kuti inoitika nguva nenguva
zvakaonekwa neFOCISA zvakaita sezvipi
vachitarisisa veboka remakereke muSouthern Africa kana kuti atingati FOCISA vanoona kuti nyaya iyi inoratidza kusagadzikana zvikuru kwevagari vekuSouth Africa zvikuru vanhu vasina zvinhu vanomutsiwa hasha dzavo kana vachiona vanhu vanenge vauyawo vachitsvaga kuti vangararama sei vachiita sokuti vanovatorera mabasa avainawo saka FOCISA iri kunyora ichikurudzira kuti panoda kuitwa ongororo yakadzama uyezve kukurudzirawo makereke region yeSouthern Africa kuti vamanye nesingwisingwi yokuti tingagamuchirana sei sevanhu vemuno muAfrica
Saka makereke aya afunga kuitei nenyaya iyi.
Makereke aya ataura zvekare kuti zvakakosha kuti nyika dziri kubva vanhu vazhinji ava dzigadzirise zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vanhu vasafamba zvakanyanyisa zvinomutsa kusagadzikana kwedzimwe nzvimbo dzakaita saiyoyi South Africa. Vanoona kuti mubato mukuru weSADC neAU kuti vagadzirise chitubu chinobva vanhu kunyika dzavo chinokonzeresa kuti vanhu vabve kunyika dzavo vachinda kuchamhembe kweAfrica kunotsvaga mararamiro avangaita. Vanyorawo vachikurudzira zvikuru kuti nekuverenga kwavanoita shoko ramwari vanodzidza kuti kubva muna Mateo 25:35 kusvika 37 Jesu Kristu vanoti ndakauya kwamuri ndine nzara mukandipa zvekudya, ndikauya ndine nyota mukandipa chekumwa, ndikauya ndiri muenzi mukamugamuchira. Vanoti idzidziso yechikristu yatinokurudzira kuti makereke edu amanye nayo zvikuru, kuitira kuti makereke abatsira kupedza mirishonga ya rasika upenyu hwavanhu vakawanda, uyezve nokuparadzwa kweufumi hwakawanda munyika yeSouth Africa vawande.
Avo vange vari sachigaro veFellowship of Christian Councils in Southern Africa, Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rave kumbonzwa pfungwa dzevatsigiri varo vekumaruwa panzira yekutora kuenda mberi zvichitevera kurambidzwa kwaro kuratidzira mumatunhu ose emunyika nemapurisa. Bato iri rakanga razivisa mapurisa kuti raida kuratidzira kumashonaland west, mashonaland east nemamwe matunhu, asi mapurisa akarambidza achiti aityira kuti kuratidzira uku kwaizoita mirizhonga. Munyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti utungamiri hwebato ravo huri kutenderera nenyika yese huchinzwa pfungwa dzevatsigiri kuti bato roenda mberi sei neurongwa hwaro.
Ko zvino vatungamiri vese vemusangano vari kufamba nyika yose vachinda kumadistricts vachinosangana nevatsigiri vemusangano, vachinosangana nechaunga chemunyika, vachibvunza kuti totora gwara ripi. Nekuti musangano wedu weMDC musangano wevanhu, musangano wedu weMDC musangano unofamba uchiti ukafamba wombodzokera kuvanhu, nokuti vanhu ndivo musangano. So zvatiri kuita tiri kubvunza vatsigiri vemusangano kuti zvamunoona kuti munyika muno maita dusura risiri kuda kuti vana veZimbabwe vataridzire murunyararo, ivo vatsigiri votiudza kuti aiwa isu tiri kutifamba nenzira iyi. Nzira yavanenge vatifamba nayo iyoyo ndo yatinotevedzera, nokuti tiri musangano isu chedu tingori vatungamiriri musangano vanhu. Ndo zvatiri kuita mwana mai vangu, kuti patinopedza kuvhunza vatsigiri vemusangano nyika yose togara pasi seutungamiri tohorengedza tosanganisa mashoko anenge abva kuvanhu, toona kuti hatinoti dominant view ndeipi kana zvinodiwa neruzhinji ndezvipi, ipapo tozokuzivisai kutaura gwara iri.
Imiwo sebato zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchikurukura kana kusvika kuwirirana nemapurisa pakukurambidzai kwavakaita kuita misangano? Tichiona kuti magara muchiti mapurisa hakupei mvumo, asi kuti munonga wazivisa chete.
Secretary General wedu anova munyori mukuru musangano wakanzi nemusangano vanyorere matsamba kuvakuru, kumakomishina, vakuru vemapurisa kuti tigare navo pasi timboite musangano tichionesana tichiisa nhunha dzedu kwavari kuti aiwa semusangano hatisi kufara nemabatiro avari kuita musangano mukuru, musangano wevanhu, musangano weMDC unotungamirirwa nababa vaChamisa. Munoziva kuti mazuva adarikawo mapurisa mamwe chete iwayo vakabvumira zano kuti vaite demo rekuti demo against themselves, rinova demo remasanction avakakoka ivo. Saka tichasangana nemapurisa vakuru vavo tichisvitsa zvichemo zvedu semusangano mukuru, semusangano mukuru wevanhu.
Muri kutarisirawo kuungana muchicherechedza kana kupemberera zuva rekuumbwa kwebato renyu iwo mwedzi uno, munoona here muchibudirira kuita zvichiona kuti mapurisa ari kurambidza kuungana uku?
Hai, iro gungano ratiri kuita iro haisiri demonstration. Nyangwe zvayo demonstration ichibvumidzwa, demonstration inenge iri murunyararo, apo tiri kusangana iri anniversary tichisangana musangano wedu wava nemakore 20 years kana tinoti 2 decades tamutanga. Saka iyo igungano ratinenge tiri kurufaro stadium musi wa14 September. Handioni dambudziko ratingasangana naro paurongwa ihwohwo.
Matimazivisa here mapurisawo pamusoro peurongwa hwekuungana ikoko?
Semusangano unotevedzera mutemo takasozivisa mapurisa svondo rapfuura. Saka handinoti nini, pane zvinodiwa pamutemo takaita nemazvo tinotogadzirira kutaura kudai so tiri kuite musangano zvakare pasi rose kuzivisa vanhu kuti aiwa tiuye tisangane tichipemberera kuti bato redu rava nemakore 20 bato redu rava ne 2 decades taritanga saka handioni kuti tingasangana nedambudziko ipapo chandingada kutaura ndechekuzivisa mhuri yese yezimbabwe kuti huyai tisangane kurufaro stadium nemusi wa14 September tichizopemberera kuti musangano wenyu wava nemakore 20 watangwa saka ndingati inini ndoda kutora mukana uno kuzivisa mhuri yese yezimbabwe kuti huyai zvenyu makasungunuka tizosangana kurufaro stadium musi wa14 September.
Avo vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kukurudzira matare edzimhosva kuti asunungure nhengo dzesangano ravo makumi maviri nevasere dzinosanganisira vamunyaradzi masiyiwa sezvo vachichusi vachiti magwaro ekuti nyaya iyi iunzwe mberi kwedare haasi kuonekwa. Mutungamiriri weAtuz vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti ape mazuva makumi maviri kubva zvasungwa vamwe vavo asi hapana chisati chaitwa nevachuchusi pamusoro penyaya iyi. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Vamanyaradzi ndawana vava nemazuva 19 vari muusungwa kubva pavakasungwa musi wa 16 vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muguta reHarare. Pakusungwa kwavakaita vamasiwa nevamwe vavakasungwa navo vakangoita zvekungokumbwa mumastriti vasina mhirizhonga yavaiita zvinove zvinozivikanwa nemapurisa akavasunga. Pakaitwa bishi rekuzotanga kuvatsvagira mhosva dzekuvapomera vamunyaradzi vanodhonzi vaiyatopara mhirizhonga iyi vaine umwewo journalist akadosungigwawo kunzvimbo yakasiyana nekwavanga vari. Zvinove zvinongoratidza kuti inyaya dzekusonanidza dzekuda kushungurudza macitizens pachishandiswa matare. Tikatarisa izvezvi kugara kwavari kuita mutirongo bheo hearing yavo iri kutadza kuitwa pazvizhinji pari kushayikwa rekodhi ravo rekwabva kwamajistrate. Izvi zveclerical work yekushayikwa kwemapepa hazvisirizvo zvingashayise munhu rusununguko rwake urwo rwaakapiwa mubumbiro remutemo. Vane kodzero yekunge vaine liberty yavo vachinzi kana paine nyaya iripo vangatongwa vachibva kumba. Tikatarisa kupinda kuri kuita nyaya yavo mumatare state iri kuuya isina chayakabata isina umbowaainayo vachiramba vachingowedzera remand date richienda kumberi asi vanhu vachiramba vachiorera mutirongo. Tikatarisa vanhu vane mhuri dzatiri kutaura nezvazvo vane mhuri dzavanoda kuriitira vachitsvaga kuti vangazikararame sei muikonomi yakaoma. Mhuri dzevava dziri kutotambura dziri kufa nezhara asi nenyaya yekuti hurumende iri kungovashungurudza ichishandisa matare. Tinokurudzira state yedu kuti iremekedze kodzero dzevanhu isashandise matare kushungurudza macitizens eZimbabwe.
Makatambira gwaro rakabva kuPublic Service Commission zvinoreva here kuti pamwe mava kuda kuwirirana nehurumende panyaya dzemihoro?
Tiri kukashamara tichiona gwaro rakatumirwa navahove vanove vakafanira kubata chinzvimbo chavasachigaro vePublic Service Commission umo mavari kushishidzira vashandi vachizivisa vashandi kuti havachazotenderwe kunge vachizoregera kuenda kumabasa nenyaya yekuti vangazobatirwe mazuva avo emaleave days. Vari kushishidzira vashandi vachiti ikodzero yavo yekuramwa mabasa ichazovhaelitwa nehurumende kana vachinge vazvipira kusanoenda kumabasa nenyaya yekuti vari kutamba. Izvi zvinhu zvisiri pamutemo, zvinhu zvatinoda kuzivisa Public Service Commission kuti hazvisi pamutemo uyezve isu hatisi kuzotya kushidzirwa ikoko.
Avo vanga vari mutungamiriri weAtuz vaObed Masaraure vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mudaily News mune nyaya pamusoro peZANU-PF Youth League iyo inoda kuti vaNelson Chamisa vakandwe mujeri pamusoro pezvavanonzi vakataura vachiti vamunangagwa vachabviswa pachigaro semabvisirwo akaitwa vamwe vese vaidzvanyirira vanhu pasi pano. Munyuzdei mune nyaya inoti dare remakurukota rinoda mutemo norambidza kuramwa mabasa kweavo vanoshanda mune zveutano sekurambidzwa kuramwa mabasa kunoitwa masoja nemapurisa. NewZimbabwe.com inoti vakafanobata chigaro chemutungamiriri weZapu vaIsaac Mabuka vayambira vagari vemangwe kumatebeleland south kuti vasanyengerwa nezanupf pasarudzo dziri kuitwa nemuti wemugovera. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani veshamarari vedu veStudio 7. Ini ndinoda kutaura pamusoro petungamiriri wedu muZimbabwe. Unoratidza kuti shuwa shuwa havana kurongeka. Ungati shuwa shuwa munyika dzikuramwa kuenda kuSouth Africa. Iwe churi chiri wato wako. Asi nyika dzikuponda vanhu vako. Ndikwadi zvinoratidza kuti mutungamiriri wedu vaemasezinangako havana hanya nevanhu. Vangadai vakaratidza kushishikana, kurwadzikana nekuurawa kuri kuitika kwevana veZimbabwe muSouth Africa kunova kuri kukonzereswa naivo vari kutadza kugadzisa matambudziko muno muZimbabwe. Zvino ndirwadza zvikuru. Rwanda, Congo, Malawi inyika dzakaratidza kuti dzine hanya nevanhu vadzo, uyewo kunyange neZambia yakakandura mutambo kuratidza kuti vane hanya nevanhu vavo. Asi mutungamiriri wedu wakashaya hanya. Kuva vanoratidza kuti munhu asina hanya nevanhu uye nezvinoitwa muSouth Africa zvekupiswa naromupei. Iko munoti hurumende yavo munoti inoenda kushuwa shuwa. Munoti hurumende mungatara kuti hurumende yake yakanaka vakupfuura hurumende yaMwari.
Mangwanani vashamarari vese vestudio. Ini ndinononzi Tatenda Mugwede, ndinogara kumasvingo. Ndagwadziwa zvikuru nekubatwa kurikuitwa vamwe vedu vari munyika yeSouth Africa. Zvinhu zvandigwadza zvandoti ndikatarisa ndinohasha. Ndinongochemawo kuti dai hurumende yatipomo mukano wekuvharavo road inoenda kuBed Bridge. Tarwisanawo nevanhu veko vekuSouth Africa vane motikari dziri kukrosa muno muchidarika. Nekuti zvinogwadza tiri veganda rimwe asi tavari kutiurayira tichishayiwa. Handagwadziwa hangu. Ndatenda hangu.
VaStudio 7 apo mangwanani anoti ndokukwazisai mose. Ndiri kuda kutaura pamusoro pechimiro chaita mugwagwa wedu unobva masvingo uchienda Bed Bridge. Mugwagwa uyava makomba nemakomba zvokuti motikari dzekufamba napo hapasisina. Vese vanochaira dzimotikari, mabhazi, magonyeti, dai mamboitawo chisungu maramba kubhadhara matogeti pamwe hurumende yedu ingatorawo matano. Izvozvi manzwa kuti kune vanga vachitsigira munangagwa kuCape Town. Vanhu ivava vanhu vatobhadhagwa zvikuru mastudhenzi vaya vari papresidential scholarship ndo vanotakugwa nemabhazi kunziviyai mumache muchinditsigira. Veduwe ngationei zvokuita nemugwagwa washata uyu. Ndatenda.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese veStudio 7. Isu zvizarwa zveZimbabwe, tisu takawanda muno muSouth Africa. Saka mhirishonga iri kuitika iyi iri kunyanya kuwira isusu nekuti takatekeshera nyika yese tisu takanyanya kuwandisisa muno muSouth Africa. Nekuda kwekuti kumusha kwedu hakuna kumira zvakanaka, upfumi hwenyika yedu hwaenda kumawere. Saka ndinokurudzirawo mutungamiri wenyika yedu vamunangagwa kuti dai vakurudzira hurumende yeSouth Africa kuti itichengetedzewo nekuti isusu zvatiomera. uye dai vamunangagwa ava vabvumo kutaura nemutungamiri weMDC kuitira kuti nyika yedu igadzikane tiwane kuti tichidzokera kumusha kwedu tinosenza tiri kumusha kwedu ndatenda ndiri kutaurawo ndiri muSouth Africa ndini vadzova
Ea, ini nangu ndobva kuZimbabwe. Tarangu handingambotauri, ndokuti ndakataura tarangu ka. Imhondi dzekuZimbabwe dzino, ndogona kutipisira musha wangu. Uyo munakagwa uyo kawo. Hadi abva pachigaro ipapa. Bhozi kunobwisa tambura kuno, kunokuti kutopisa kuti mhamba dzedzi dzakatopisiwa dzimwe dzakatodonera dzakabvawo, dzakawira pasi kubva ku 50 floor. Vamwe vachitsvira mukati, mota dzedzi dzimwe dzichitsva. Muno muSouth Africa tokutambura. Kukunyika kwedu ikoko kwe mchinda yeyo adi apa ambosiro vamwe tamboona zvinoitika
kwazuva yemakati muri yeZimbabwe ndoda kumhorosa vashamarire vese veStudio 7 tichiti makadini ku isu tiri kuno kuZimbabwe tayaura nekutonga kwaro tichingotonga pasina nezviripo Tokumbirawo Mwari dei vatobatsirawo vakakwanisa kuti vatibvisirewo munangagwa tikuvadzisa muno muZimbabwe zvimutengo yezvinhu nokura zuva nezuva hazvisina kumira zvakanaka toziva kuti mbudzi dzekuba vhele hadzichengeteki zvaakaba maelection ikonomi atadza kuigadzirisa tokumbira kuti munangagwa ngasiyane nazvo izvi zvamukunda Tinoda kukwazisa mose ama Studio 7 nemachinja ose ndichitisa chamisa chisa ndini B kulowa godo mission
Ayo mashoko asina chekuita ne Studio 7 tinokukwai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika Potarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika Zviuru nezviuru zvevanhu pamwe chete nemutungamiriri wenyika vaFilipe Nyusi zvatambira Pope Francis nemufaro mukuru pavasvika muMozambique nezviuru maneru. Hurumende yeFrance yazivisa nzira yaicharwisa nayo kushungurudzwa kwevanhukadzi mudzimba zvichitevera kupondwa kwevanhukadzi vanopfuura zana gore rino. Hurumende inoti muFrance Mumazuva matatu ega munhukadzi umwe chete anopondwa neumwe wake kana nemunhu waakarambana naye. Batai mazwi Karikoga Leonard Jakata sezvo nguva yedu yapera rikati mbotarisa zvanga zviri munhau vana chiremba vanoti mari yekubatsikana yavari kunzi vapiwe nehurumende haikwane sangano refellowship of Christian Councils in Southern Africa rinoyambira SADC neAfrican Union kuti vangwarire zviri kuitika muSouth Africa kasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi vaine zvekare manheru Apo tichakupai chimwezve chirongwa. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
soku isi